Mangwanana kanaka vateereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri gunyana 4, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende dzotora mhiko mangwana, uko vamwe vamiriri veMDC Alliance vachisungwa nemapurisa. Zvinhu zvakawanda zvotanga kushayikwa muzvitoro zvokonzera kugedageda kwemeno. Vashandi vomimugodhi vanodarika mazana maviri vari kugumurwa mabasa votadza kuwirirana kuti votora here kana kuti kwete mari dzavari kupiwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda vanoti nhengo dzedare reparamende dzakasarudzwa musarudzo dzichangopfuura dziri kutarisirwa kutoreswa mhiko mangwana. Nhengo idzi dzikange dzatoreswa mhiko zvinenge zvoreva kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vokwanisa kusarudza dare ravo remakurukota. Asi dzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinenge dzichatadza kutora mhiko. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mapurisa neZuro akaenderera mberi nekusunga vakuru vakuru uye nhengo dzebato reMDC Alliance dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. NeZuro mapurisa akasunga vaHappymore Chidziva vakasarudzwa kumirira Highfield West mudare reparamende uye vari mukuru weYouth Assembly yebato reMDC Alliance. Vamwe vakasungwa vanosanganisirawo vachamunorwa Madya, vanova mutevedzeri wemunyori mukuru weMDC Youth Assembly uye vamafight Mubayiwa, vanoona nezvekuchengetedzwa kwemuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Mapurisa anotiwo akavasunga pasi pemutemo weCriminal Law Codification Act. Vakasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vane magweta ari kumirira vatatu ava.
Hongu waZulu, tine mashoko ekuti vakasungwa neZuro vanosanganisira wabhondo vanonzi vaHappymore Chidziva vanova vachamirira dare reparamendi kuHighfields West vakamirira MDC Alliance Party uyezve vari vemukuru wevadiki weMDC Youth Assembly vabviswa Gwara reCentral Police Station kwavasungirwa Zuro vachiendeswa kuGweru. So ndokwavakavharirwa kuGweru Central Police Station. Vari kupemerwa mhosva yemuchirungu public violence kana kuti kukonzeresa nyonganyonga, kana kuti kuda kuti vanhu vakonzerese nyonganyonga papolitical rally yakaitwa muna July pasoro paitwa maelections. Saka kutaura kuno waJeremiah Bhamu vanova gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira wabhondo.
Nyaya iyi yakaitikira kupi yavari kunzi vaida kukonzera mhirizhonga?
Sekutaurwa kwaitwa nemapurisa nhasi, hanzi nyaya iyi yakaitika muna mumwedzi waJuly ndechikunguru mushona kuGweru Midlands Province. Vanhu vasati vavhota vari kupomerwa mhosva yekunzi vakati sarudzo dzikasafamba nemazvo zvizvarwa zveZimbabwe kana kuti masupporters eMDC anenge achizoita zvavanogona kuitawo kudefenda vhoti yavo kana kuti kuiratidzira. Ndo mhosva yavari kupomerwa. Mapurisa atora mashoko aya ari kunzi vakataura kurali yakaitwa muna July vachiti kuda kukonzeresa bvungamupopoto munyika.
Saka ivo vaBhamu vari kuti vaChidziva vari kutambira here mhosva iyi?
WaBhamu sekutora kwataita navo vachimhanya nekuti vazoswera vakumhanya kubva kuHarare kutarisa nemapurisa anga vachibvisa vaChidziva kubva muHarare kuenda kuGweru. Vanga vachiti pawarned and cautioned statement matamba anonyorwa nemapurisa vari kunzi vari kuramba mhosva iyi. Saka ndofunga kuti pazuva renhasi rino iri chipiri chino ichi wa chidziwa wandofunga wano tariswa kumira pamberi pedare mugweru asi pa warning caution statement yao ya zvekuru kumapurisa vari kunzi vari kuramba mosai
saka vakasungwa nevanhu vangani
siya kwa vachidziwa pane vairi varipo vanoita vamubayiwa nevamwe vanonzi vamaja vamubayiwa navamaja vakabirwa zvakare nemagweta ezimbabwe lawyers human rights group letu mahlangu simango neboard member wedu anova Matokozo Tachiona Dube ndivo vasara kuHarare vachimirira vakomana vairi vasara kuHararawa tikutarisirawo kuti zvichikabvira mapurisa angangovaendesa kudare Red Mosha vari kupomerwa mhosva yekuitawo public violence asi mhosva yepublic violence iri kunzi ndeyakaitika kutanga kwanana July kunoku yakada kuti sene neana Chidziwa asi tirikudaira kuti pavanomira kudarira Red Mosha chichaifamba zvakanaka
saka iyi mhirizhonga yavari kunzi vakaitira muHarare
muHarare paya pakaratidzira zvizvarwa zvezimbabwe musi wa1 August rekana tikakanganisi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatamba kana vakaparticipata mumhirizhonga mongamupopota yakaitika muna 8 August imomomo so havasi vovega tiriramba tichiona nhawakati vandei variramba vachibatwa nenyaya dzezvakaitika muna kutanga kwemwedzi waAugust
mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare zvichakadaro dare reHigh Court nezuro rakatara zuva richanzwikwa chikumbiro chechimbi-chimbi chebato reMDC Alliance chekuti mapurisa asamisa musangano waida kuitwa nebato iri mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera
dare reHigh Court muBulawayo rakatara zuva remusi wechina Gunyana 6 sezuva richanzwikwa chikumbiro chechimbi-chimbi ichi gweta reMDC Alliance vajabulani Mhlanga vakaudza Studio 7 parunare kuti vaive vanzwa nezvekutarwa kwezuva iri asi hapana zvavaikwanisa kutaura zvakawanda sezvo vainge vasati vatambira magwaro anopa chiziviso ichi kubva kuna registrar weHigh Court MDC Alliance yaive yakwira kudare nechikumbiro chechimbi-chimbi ichi nemusi wechishanu zvondera pera mushure mekunge mapurisa ati mubatanidzwa uyu waisafanirwa kuenderera mberi nemusangano wawaida kuita mukwekwe nemusi wesvondo mapurisa akapa chikonzero chekuti kuita musangano wakadai kwaizogona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid icho chakatekeshera muguta regweru uye chave kunzi chavemowo munzvimbo dzakadai sekwekwe nezvishavane asi veMDC Alliance vanoti chikonzero chakapiwa nemapurisa ndechenhando sezvo chirwere chetyphoid chisati chatekeshera muguta rekwekwe vachitiwo kurambidzwa kuita musangano wavo uku inzira yemapurisa yekuda kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuita misangano pachena murongi wemabasa muMDC Alliance vaAmos Chibaya vanoti zviri kuvashamisa kuti dare riri kuti richanzwa nyaya yechikumbiro chavo nemusi wechina icho chikumbiro ichi chaive chechimbi-chimbi
dare reHigh Court riri kuti iro nyaya yenyu yakunzwikwa musi wa6 September nyaya yerally yaifana kunzwikwa musi wechishanu takamirira kuti rally yedu musi wesandi saka munongoonawo kuti nyaya yerally yaifana kuitwa musi wa2 September yakunzwikwa musi wa6 September idambudziko guru ratinaro muno munyika rekuti isu semusangano unotevedzera mutemo taita agent High Court application kuti rally yedu ingechenderera mberi tonzi nyaya inozvinzwikwa musi wemandi wosvika yakunzi musi wa6 September saka we agents wenyaya yacho hatichahoni kana isu semusangano takuenderera mberi nemusangano yedu vanhu vafata unga chizoti MDC haisitedzera mutemo
mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaive vakatarisirwa kutaura pamusangano waifanirwa kuitwa mukwekwe uyu uyo waizove musangano wave wekutanga mushure mekugadzwa kwava Emerson Mnangagwa semutungamiri wenyika vachibaya vakati kana dare rikati musangano waifanirwa kuitwa nemusi wesvondo uenderere mberi vachaona kuti voita rini sezvo bato ravo rakaronga kuita mimwe musangano munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mumazuva ari kutevera ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava
Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushaika kwezvinhu zvakawanda muzvitoro uye kudhura kwave kuita zvimwe. Munzvimbo dzakawanda munyika manga musina mafuta ekufambisa dzimotokari uye zvitoro zvakawanda zvechicken inn muBulawayo zvainge zvisina huku nezuro zvakapa kuti zvivharwe nechimbi-chimbi. Vamwe vari kuvaka vari kuchemawo nerekuti havasi kukwanisa kuwana simendi. Zvimwe zvitoro kuBulawayo zvinonzivo zvave kuti vanhu vatenge bhodhoro rimwe chete remafuta ekubikisa nekuti ave mashoma. Mishonga yakaita seyoririndi kana kuti TB iri kushomekawo zvakanyanya muzvipatara zvakawanda munyika yose. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemari yekunze. Asi vachitaura nebepanhau reChronicle kuBeijing, China, gavhuna weRBZ Dr. John Mangujka vakati havasi kuziva kuti chii chiri kukonzera kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari sezvo vachiti vakapa vanotenga mafuta aya mari yakawanda yekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Elliot Masocha.
Dambudziko randiri kuona apa nderokushayikwa kweUS dollar. Ratakanzwa isu kuti rinofanira kuita 1-1 nebhondi, asi zviri zvinhu zvisingakwanisiri kuitika izvozvo. Saka zviri kuitika kumabhizinesi ndozvokuti vachatora bhondi ravanaro iroro ravanowana kumakastoma avo voenda mustreet kunotsvaka US dollar, shoma ririmo iroro raakudhuriswa. Saka pamwe havawani US dollar rakakwana rokuti vandotenga zvinhu zvavo kwavanozvitenga ikokoko. Kana ndosaka zvaakushayikwa zvinhu zvacho. Zvinowanikwa zvacho zvine zvawanikwawo neUS dollar rinodhura ravandotora ravandotenga mumastreet, mari rotengeswa pablack market muzouyawo zvodhurira vanhu. Saka dambudziko iri dambudziko guru chaizvozvo rinofanira kutotarisiswa chaizvo nehurumende. Zvatadai kunanga kuna ana Christmas uko ingangoita Christmas iyai yokuchema, vanhu vasati vachakwanisawo kufara vachipemberera.
Iro dambudziko rekushayikwa kweUS dollar racho iri, Dr. Masocha, ringagadziriswa sei chaizvo?
Apa panoita sokuti netsei hapa, isu tisina mari yedu yomunyika medu pachedu, Zimbabwe dollar, kana tisina hatikwanisi kunge tichiprinda maUS dollar. Zvekare apa zvatingatoita hapa ndozvokukwanisa kutigadzire zvinhu zvinokwanisa kutengeswa kune dzimwe nyika. Nyika idzodzo dzinotengawo zvinhu zvedu dzine dzizozvitengawo neUS dollar rinenge richiuya munyika medu. Asi rwendo rurefu irworwo nokuti kwatiri kubva uku zvinhu ikonomi yanga isina kumira zvakanaka. Saka pari zvino apa tinotochema kuhurumende, kuReserve Bank of Zimbabwe ikokoko, kuti ngavavone vape mabhizinesi maUS dollar avainawo. Hurumendevo ngavapoti vachikata vanhu vavanofamba navo pavanoenda kuzhe kwenyika uko, sokuona kwatinoitawo purezidenti wakaenda ikoko wakaendawo navanhu vakati wandei, vakasiya vamwe kusevhawo mari ikoko. MaUS dollar kava vanoshandisa vanoenda ikokoko. Saka tinotarisira kuhurumende kuti ngaizvidzvanye, izvibate. Kana tichisunga mabhels edu tose kuti tiri kushaya, ngatisunge mabhels edu tose kuti tiri kushaya. Vangomira zvimwe zvitengwa-tengwa zvatiri kuona zvinoita zvinotisevhera mari, semazimota mahombe-hombe amadzishe. Ngazvimbomira tigadzirise zveikonomi zviri kuitika izvi. US dollar rikwanisewo kuwanikwa, makambani akwanisewo kutengesera vanhu zvinhu saana semende zvakachipawo.
Asika vamwe muhurumende, Dr. Masocha, vari kuti zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Zvirango izvi hazvina kunge zvatemerwa nhasika. Nditi zvirango zvakanga zvatova namakore zviripo, asi zvinhu zvichingoita sokuti ngatisangoda kunyepedzera pamwe kuti zvirango zvazodai, zvirango zvakadai. Uko kwaakuda kungovandawo zvedu uko mhosva takavanda nechigunwe kuti asi zvimwe tisi tinozvikodzera vesu munyika medu. Masanctions haana kutanga nhasi. US dollar ranga ririko rinotongodzingwavo mumabhengi muno muvanhu nokuda kwebond note, nokuti ndianiwo ungafunga kuti ungandobhenga US dollar iro bond note riripo. Masanctions haana kutanga nhasi, anga achingovapo. Zvaanotovapo kudai tofanira kudzidza kurarama aripo kusvika azobva, pamwe nokushanda naivo vakati pamasanctions ivavo tikwanise kuti abviswe masanctions iwayo. Kuchema chaiko nokupomera masanctions hazvirevi kuti zvinhu zvichanaka muZimbabwe. Aiwa,
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica. vamwe vashandi vangangosvika mazana masere vari kuda kugumurwa mabasa pakambani yegoridhe yemetalon corporation group havasi kuwirirana kuti votambira here kana kuti kwete zvavari kuvimbiswa kuti vasiye basa. Kambani iyi ine makambani anoti Shamva Mine, Red Wing Mine, How Mine neMazoe Mine. Vakuru vakuru vekambani pamusangano wavakaita nevashandi nezuro vakati vanoda kuvapa chiziviso chekurega basa chemasvondo maviri uye muoro wemwedzi mitatu. Asi mari idzi dzinonzi dzichabhadharwa mwedzi mitatu. Vanotungamira rimwe sangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodhana Stole vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vashandi havasi kuwirirana asi mumwe musangano wakadai uchaenderera mberi nhasi.
Nhasi taita musangano nevashandi vekushamva inonzi Stories Gold Mine iri kushamva nekuti ndoatachitaura navo kubva kumasure uko pachitauko nyaya yeretrenchment iyoyo because ivo voga ndovanga vakutovhorontiya kuti takuda kudii, takuda kuretrenchwa.
Chikonzero chavanga vachiti vanoda kuregereswa basa chii?
Nekuti kambani yavo haisi kuvabhadhara saka vanga vachiva kutiti vakarega kuretrencha mari dzavo dzogona kuzorova zvachose. Vari kungoshanda vasiri kupuwa salari vachingoenda kubasa vasingafori saka vari kufungidzira kuti vakaramba vakadaro vachapedzisira kambani yangovhara vasina kupuwa mari dzavo igoenda nemari dzavo.
Chinyi chatenderanwa pamusangano uyu?
Ya, chatataura nevashandi chekuva advisor zvakanaka kuti vaite meeting nemanagement since kana kambani ichida kuretrencha panofanira kuita manegotiations anoitwa muworks council saka my general secretary aenda ikoko with the company ya national organizer wezctu vakandikutu vakanoadvisa vashandi vasati vapinda meeting yacho saka vataura navo sezomuziva kuti panyaya dzakadaro panogona ita division kune mamawekers anenge ari lawyer kukambani ndo vamwe varatidza kuti havanei nazvo but vamwe varatidza kurwadziwa nazvo ndo vaita meeting vakazopinda meeting yacho.
Pakuvaregesa basa apa chii chiri kupiwa vanhu nevaridzi vemugodhi kuti varegere basa?
Ivo pakutaura kwavaita kuti varoda kuretrench vari kuti ivo varoda kuti vabhadhare mari yacho in the next coming 5 months voita matems ekubhadhara tichakubhadhara ichida vasida kuvapa mari yacho nguva imwe chete ndo kambani zvairi kutaura.
Varidzi vemigodhi chii chavataura kuvashandi kuti chino vanogona kuvaitira pakuvaregesa basa?
Mari dzavo dzavari kutaura ndedzekuti vaoda kuvapa ma2 weeks notice vozovapa ma3 months salary of which kana chitarisa pane pasina zviripo saka ndizvo zvatati ngavapinde mumeeting muworks council vachitaurirana zvine musoro nekuti mari yavari kutaura hapana zvainoreva.
Saka vashandi vatenderana nazvo zvese izvi?
Vashandi they were well advised na general secretary wangu vasati vapinda mumeeting saka meeting yavapinda hatisati tawana feedback yekuti vazotenderana kuti chii pari zvino.
Vanotungamira rimwe sangano revashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodhana Stole vari parunare kuzvishavane natanonoka wande weStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti zvikoro zviri kuvhurwa hazvo nhasi asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarayiridzi uye vamwe vana vechikoro vari kutatarika kubhadhara mari dzechikoro. Munyori mukuru mubazi rezvedzidzo Dr. Sylvia Utete Masango vanoti vamwe vana vanoda nzvimbo dzeform 1 kumaboarding vakasununguka kutanga kuenda paintaneti kuti vaite izvi. Mukuzeya nezvenyaya yekuvhurwa kwezvikoro iyi tabata vamasaraure.
Pakuvhurwa kuri kutya zvikoro tine dambudziko guru rekuti vadzidzisi vane kutsumwa kwakakura kwekushayiwa mari saka kuri kuita kuti morau yavo idzikire zvakanyanya vauya vangouyawo zvavo asi vachiratidza kuti havasi kuda kunge vachiuya. Vabereki vari kutadza kuuyisa vana kuzvikoro nenyaya yekuti mari yekuti vavabhadharire fees nezvimwe zvinodiwa ikuratidza kunge iri kuitika shoma nekuoma kwete upfumi hwenyika. Saka zvavhurwa hazvo tichitarisawo nenyaya yekuti second term yakanga yavharwa nekuchimbidza kuitwa zvemaelections. Zvavhurwa tichitarisira kuti third term ndeyekukavhira zvakatadza kuitwa second term. Zvavhurwa tichitarisira kuti vana vachagadzirira manoveled examinations. Asi maonero atiri kuita pane mavhuriro acho hationi paine chichakwanisa kubatsirika pakuti vana vanyatsodzidza zvisari pasi.
Saka vanenge vasina kubhadhara school fees vari kutarisira kuti vatotanga kudzingwa nhasi chai?
Vanotovadzingwe panyaya yekuti kana vari kumaboarding schools hakuna chinokwanisira. Kana vachinge vasiri kumaboarding schools vakasadzingwa, zvinoreva kuti vanenge vauya kuchikoro vasina kuuya, nenyaya yekuti hakuna zviriko zvinoita kuti vana vadzidze. Zvinoita kuti vana vadzidze zvinotobhadharwa nefees, nekuti hurumende yakaregera kupa mari kuzvikoro kare ikaramba responsibility yayo iri muconstitution kare. Saka zvikoro zvakudorarama nemari inobva kuvanhu. Vanhu vakarega kuisa mari, chikoro chero mwana akasadzingwa chero akadzingwa, hakuna kudzidza kunoitwa pasina kuiswa mari nevabereki, nenyaya yekuti hurumende haisisa mari.
Saka zvikoro zviri kutambira here zviya zvemabank transfer zvana ecocash nezvimwe?
Vanosungirwa kuti vatambire. Kana vachinge vatambira vozosangana nedambudziko rekuti vanozovati havachakwanisi kuisa maservices avanofanira kunge vachiisa muzvikoro, nenyaya yekuti pane nyaya yekumbunyikidzwa vanonzi ngavatambire. Kana vatambira vozoona kuti four-tier pricing regime ingoriko kudzoka, zvinoita kuti maservices avanopa muzvikoro angari epasi, angari akadzikira. Zvinongoshungurudza vana vabvisa nevasina kubvisa kungoramba vachitamba.
Zvinoone mamiriro azvinenge zvakaita izvi, vana vanenge vachidyei chaizvo?
Ndivo panongozozi paadministrators vemuzvikoro vanenge vangoribarira mhanya vachiedza kutsvaga pano neapo. Asi mwana ndiye anonyanya kushungurudzika, nekuti kana kuri kumaboarding panonyorwa kunzi vachange vachilana nechicken dzimwe nguva lachaja lebeans, vanenge vachinzi pachawanikwa chakati dzimwe nguva vachawana zvisiri izvo, nenyaya yekuti vaakutakura mutoro vachiona kutakurwa nehurumende yaramba basa rayo. Yaita cash shortage, yaita four-tier pricing regime, yakaramba kuisa mari education.
Saka imi sevarairidzi matiwo mune zvichemo zvenyu, muri kurongwawo kuita sei?
Varairidzi, nekusutsumwa kwese kwatakaita, tine nyaya yekuti tichabatana tichidhimanda kuti salary yedu iwedzerwe, tichabatana tichidhimanda kuti upfumi hwenyika huwedzerwe, tichabatana tichidhimanda kuti raw allowance inopiwa mari yakumarowa inge iri mari inobatika. Tichabatana tichitaura kuti vezanu nevamwe vestate vanoda kushungurudza vanhu vekumaruwa vanodzidzisako, vachiti makavhoterereyi papesa kuti muvhotere, vanoti makaenderei kumatare tisikati kumuende, vasavhictimize vanhu vedu. Tichabatana nenzira dzakasiyana siyana, tichabatana tichiendesa vanhu kumatare, tichabatana tichienda kumastreet, tichabatana nenzira dzakasiyana dzeadvocacy yekuti maticha pekupedzisira condition of living adjustment iye real, vakwanise kuwana chemuviri chekuti vakwanise kushanda sevanhu pakati pevanhu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tochimbo tarisa nau dzemitambo. Mutambo mukuru wenhabvu wanga wakamirirwa newakawanda weBattle for Zimbabwe pakati peDynamos neHighlanders wave kutambwa nemusi wesvondo. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Urongwa waburitswa neve Premier Soccer League huri kutaura iwo kuti mutambo uyo wakamiswa kaviri wavepo pasina kusandura zvekare. Mutambo uyu waifarira kuve wakatambwa musi wa 29 chikunguru ukamiswa nenyaya yesarudzo munyika. Ndokumiswa zvekare zvitevera mhirizhonga yakaitika sarudzo yacho yapera. Pari zvino zvikwata zvemukurumbira izvi zviri kutatarika zvekuti Highlanders yave pachinhano chechitanhatu mushure mekurohwa nengezi Platinum Stars 2-1. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaOliver Makombe vanoti mukombe watoenda kumhondoro kana kuzvishavane. Kunyange hazvo Dynamos yakakunda Blue City 2-1 pairi iko zvino hazvienderane nemukurumbira une chikwata ichi. Asi vanotevera maGlamour Boys vaSamson Makesa vanoti pamberi neDimbare. FC Platinum yaramba iri pamusoro-soro petapura mushure mekukanga Mutare City Rovers 6-0. Kukunda uku kwasiya kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi mashanu nemapfumbamwe zvichitevera kukunda kwakaitawo ngezi Platinum Stars 2-1 apo yakashanya kublawayo kunotamba neHighlanders iyo yatoratidza kuti yave kuomerwa nemakundano ekurira mukombe uyu. Mimwe mitambo yakatambwa yakapera seizvi: Capes United 2 Nitrat 1 Highlanders 1 Ngezi 2 Yada 1 Chicken Inn 1 ZPC Kariba 1 Shabani 0 Harare City 0 Herentals 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzotora mhiko mangwana, asi vamwe veMDC Alliance vachitadza kuenda nenyaya yekuti vakasungwa kana kuti vari kutsvagwa nemapurisa. Zvinhu zvakawanda zvotanga kushayikwa muzvitoro zvokonzera kugedageda kwemeno. Zvikoro zvovhurwa nhasi varairidzi nevabereki vachiti zvinhu zvakavaomera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare manheru anhasi nenguva dza7 p.m. Asi iko zvino ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naNtungamiri Nkomo.